A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, October 23, 2014. Welcome to the Women's Roundtable. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
Today, we are focusing on the succession battle within the ruling party ZANU-PF that has seen First Lady Grace Mugabe openly attacking Vice President Joyce Mujuru.
To join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m. But for you ladies out there, Thursday is your day. Today is your day.
And we are also on the web. On the internet, you can find us on www.voazimbabwe.com, loba www.voashona.com, loba www.voaindebele.com. Unkosikazi Mujuru, ngabe uyachiya.
Dai varizaina.
Ngabe uyazichiyela umsebenzi.
Amna kufara ngathi ngavarizaina, amna kufara.
Ingani alijabule? Ngithe mina akachiye umsebenzi unkosikazi Mujuru. Litanile yini? Kuyini okuhluphayo?
Vari kuti hanzi izvo vari kundinyorera chipepa kuti hanzi ndiri kuakuzwa kuti ndiri kudawo president. Kana ndikahuda handizi kuno Zimbabwe.
Abanye ngabathi ngeteswa icala lokudinga ukuba ngumongameli. Nxa kunjalo angisiso sizalwane seZimbabwe na. Wo, yena nguye olelungelo lokuba ngumongameli.
Dai, manduro wenzayo njalo. Dai varizaina.
My Mujuru should just resign. You don't seem pleased by what I've just said. So you think it's okay for me to endorse My Mujuru as vice president, but it's not okay for me to ask her to resign?
Inini, aiwaga. Muri kutaura ava vari kuti hanzi izvo vari kundinyorera chipepa kuti hanzi ndiri kuakuzwa kuti ndiri kudawo president.
If you support My Mujuru, you can leave right now. Because the moment of truth is now here. What I've been promising to expose, I will do it here today. The succession battle within the ruling ZANU-PF party has taken a turn for the worse as senior party officials continue to trade barbs. First Lady Grace Mugabe has not been mincing her words in calling upon Vice President Joyce Mujuru to step down, alleging that she is corrupt and has been plotting a coup to topple President Robert Mugabe.
The war of words has just escalated. For instance, today, at a rally in Mazowe, when the First Lady Grace Mugabe, addressing war veterans, reiterated her call for Mujuru to step down. The battle between these two most powerful women in the country has baffled many ordinary women who had hoped that Mrs. Mujuru would break the glass ceiling and become the next first female president.
Yes, PJ.
Ah, kulusizi sibili. Lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama ku live talk sikhangela inkemenkeme yempi yamazwi esiqhamuke phakathi kweziphathamandla zesifazane ebandleni elibusayo leZANU-PF. Unkosikazi Grace Mugabe, umongameli lo nkosikazi Joyce Mujuru, umsekeli kamongameli. Unkosikazi Mugabe wethesa unkosikazi Mujuru umlando wokufuna ukugenqola umbuso womkakhe. Athathe yena intambo zombuso. Ngakho ke wamkhuthaza ukubana akachiye umsebenzi wokuba ngumsekeli kamongameli. Ukufuthelana lokhu phakathi kwalezi ziphathamandla zesifazane zombili ezeZANU-PF, akulusizi sibili mavelazi. Sokuchiye abantu abaningi, abesifazane, abangamadoda, abasakhulayo, bonke bedidekile ingqondo ukuthi kambe sokusenzakalani la elizweni.
Aiwa icho icho kwa di PJ nasi mchirongwa chedu chemadzimai. Tiri kutarisa mashoko ekunyomba arikutaurwa na amai Grace Mugabe. Tiri kutarisa kuti mapisha pisa haya arikuitika mubato rezano PF. Umo mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vari kukurudzira mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru kuti vasiye basa kuti anorevei mune ramangwana renyika. Amai Mugabe nasi tavaona vachiudza varwiri verusununguko rwenyika vange vari pamusangano kumazowe nasi kuti aiwa Mai Mujuru ngavachisiya basa. Izvo zvakatyamadza vakawanda nekuti munguva yapfuura vanga vari kungotaura nemadimikira vasinganyatsotaura kuti dyo kuti chii chaizvo chiri kuitika. Mai Mugabe munguva yapfuura nezuro chaiye vakashorwa nemasangano anomirira vanotora nhau semisa Zimbabwe. Nezimbabwe Union of Journalists vachitiwo aiwa dai mai varega zvekutaura mashoko ekunyomba takanyanyotarisa ne vanonyora nhau nekuti vaya vakanga vari kuenda kunoona kuti zvii zviri kuitika kumarala anga achitwa namai vanga vachinyombwa vachinzi aiwa vafanira kunge vari ipapo. Saka tiri kuramba tichingotarisa kuti zvinorevei izvi mune zviri kuitika muZimbabwe pari zvino. Tichitarisa kuti zvene musi wechishanu mangwana chaiwo musi wechishanu kuchange kune musangano mukuru wePolitbureau kuti paonekwe kuti zvii chaizvo zvingaitwa kuti vaviri ava vayananiswe uyezve kuti upenyu hwemangwana weZimbabwe wakamira sei PJ.
Kota engunanzelelai lapa mavelasi kuti Mrs. Mugabe is not allowed in the Politburo under the Constitution because she is not a member of the Politburo. Then how is it going to pan out? How the meeting is going to be conducted tomorrow when they discuss this issue, the tension between these powerful ladies?
I think we are yet to find out because these are two of the most powerful women in Zimbabwe. Right now, you're looking at the first lady, Amai Mugabe, who has taken, Zimbabwe by storm. She has been the center of all the major media houses this past few weeks. And we are also looking at the vice president, Amai Mujuru, who up to date has not really replied or responded to what Amai Mugabe is, you know, leveling out at her. So it's interesting. We'll wait and see.
Really interesting. What happens?
And PJ, I think we have our first guest, Miss Sally Dura, the director of Sally Women's Institute. Hello, how are you, Miss Dura?
I am well, thank you. Good evening.
Good evening. Can you give us your thought on this, you know, the happening of what's going on in ZANU-PF at the moment where we see Amai Grace Mugabe really having a war of words against the Vice President Joyce Mujuru? What does it mean for women, especially in the country?
What it means for women is that we are always positioned to stage manage things and people who have their own issues communicate through us. Mm-hmm. My challenge with a political party like ZANU-PF, which has many years in existence, is that there are people who craft, there is a whole machinery behind all this drama, and they are, it's a disgrace to the womanhood and being a woman in Zimbabwe right now, because some people sit down, they craft a program, they begin to confuse us women against each other, and at the end of the day, we found as if the whole country is not ready for women to lead, because we are being exposed to say certain things that compromises the trust that the electorate can have to women as leaders. And it's also a challenge that the divide and rule tactic that is being used by ZANU-PF leadership through the faces of women is something that compromises the commitments that this country has done to promoting women's rights and promoting women's participation in politics. There is nothing wrong in aspiring to want to be a president. There is also nothing in differing should the candidate be of the same sex with you. But how it is then rolled out, how it is then allowed to take a public space where it's women each other becomes something that we should look at with a critical concern. Because for me, it's a challenge that now the government is out to town in these battles while we are still suffering in hospitals, while everyone is suffering to just make ends meet and get food, for example.
Okay, Miss Dura, I'll hold you right there while we also welcome our second guest, Miss Marimbe. But before we go to Miss Marimbe, PJ, Miss Dura here, varikungo taura iwo, Miss Dura kuti, zviri kuitika izvi muzano PF, zvinoratidza kuti madzimai nguva dzakawanda ndo varikushandiswa munyaya dziye dzekurwisana pakati pevarume kana pakati pevamwe vanenge vasingada kunyatsobuda pachena, sezviri kuitika izvi pana amai Mugabe, kuti ndo varikushandiswa kuti vawanikwe vachitukawo mumwe mudzimai, asi kune vamwe varikumashure varikuvasunda kuti aiwa imita urai. Ndokutaura kuri kuita muzvare Dura uye vari kuti zvinodzorera mumashure zvatanga tiri kurirwa semadzimai kuti aiwa remangwana pamwe tingazoda kuonawo mudzimai achitonga nyika.
Unkosazana Dura lapa uya kuluma amazwi sivili amqotho uti yena impi le enzakalayo phakathi kwabesifazane abayiziphatha amandla ikakhulu kuzani PF kodwa ke elizweni lonke yikuthi bayasetshenziswa ukuze balwisane bona bodwa lapha besikhangela ukuthi engxenye unkosikazi Mujuru nguye laye osezasiphakamisa thina njengabesifazane ukubana abe laye ngumongameli wakuqala wesifazane kodwa ke akuseyikho kathesi ngoba vele lo omunye wesifazane usesetshenziswa ukubana axegise kumbe ayekethise amandla kumbe indima ayekade sidlalwe kakhulu ngunkosikazi Mujuru.
Ehe, PJ.
Ulukulusizi kakhulu.
Aiwa zvinotinetsei asi tomboenda kuna muzvare Masimbiso Marimbe veFederation of African Media Women. Makadii?
Ndiripo, makadii zvenyu?
Aiwa, tinokutambirai nemufaro. Muri kunzwa iri mudariro iyi. Muri kuona sei zviri kuitika pakati pemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe naamai Joyce Mujuru.
Marvelous, chinhu chinoshungurudza zvatiri kunzwa zvichiitika mumapepanhau, pamatelevhizheni nepamaredhiyo. Zvinotirwadza isu madzimai nokuti tanga tafamba rwendo rwakakura kuti tisimudzire madzimai anosanganisira iwo madzimai ari kurwisana aya. Hapana chinhu chakaipa pakuti mudzimai kunyange iwo amai Mugabe vasimudzirwe kusvika papozisheni kana pachinzvimbo chavanoshuvira kuva semunhukadzi. Isu semadzimai anokurudzira kusimudzirwa kwavanhukadzi zviri kutirwadza kuti rwendo rwatafamba tinenge taakudzokera kumashure uye kuti izvi zvava kupatanura izwi remadzimai, zvava kuderedza simba remadzimai mune zvematongerwo enyika. Nokuti zvatava kuita izvi, mai Mugabe vanoti ndivo vakakurudzira kuti mai Mujuru vasimudzirwe kusvika pavava. Chazoshata chii nhasi kuti vatange kuvadzikisira zvepasi? Nokuti isu mukugara kwedu tinoziva kuti kana pane kukanganisirana kunenge kuripo, isu sevanhu tinotaurirana semadzimai tinogara pasi toti chii chiri kunetsa, chii chakakanganiswa pachedu tiri mumba medu. Asi izvi zvava kuita zvinotishungurudza zvakanyanya, uye kuti chimwe chinonyanya kundishungurudza ndechekuti amai Mugabe simba kana kuti authority yavari kushandisa iri kubva kupi? Isimba ravo vega here? Ndo zvimwe zvatinoda kuti tigone kunzwisisa kuti vakamira pache zvavo here, nokuti sekunzwisisa kwandinozviita madzimai eMomen's League akangokurudzira kuti tinoda kuti mai Mugabe vazosimudzirwa vaite mutungamiri wedu muna December. Ichi chigaro havasati vava nacho, uye kuti havasati vava nechigaro chipi zvacho muzano PF kunze kwekuve mudzimai wemutungamiri wenyika. Simba ravanaro nokuti mashoko avanotaura dai yakataurwa nemunhuwo zvake wenhando, achitaura mashoko akadaro kumutungamiri wenyika mai Mujuru. Pamutemo wedu, paconstitution yedu, zvinhu zvisingagamuchiriki. Vazhinji vaidei vakasungwa kana kuvharirwa. Asi ndinoda kutenda kuti chaita kuti mai Mujuru vafambe maprovhinzi ese kusvika zuva ranhasi pasina vemutemo vasimudza izvi ravo maererano nemashoko avari kutaura, nokuti mashoko makukutu avari kutaura uye ane chekuita nekutyorwa kwemutemo, zvinhu zvakaita secorruption inyaya hombe iri kuuraya nyika ino.
muzvare marimbe muzvare marimbe tombokubatai tombokubatai muromo ipapo tinenge taita muteereri PJ
asikale ngalo
tina mukoma Regis makadi yenyu
Nefara hanzvadzi dzangu makadi yenyu
aiwa tiri nani mukoma Regis tipeiwo mafungiro enyu enyaya iri mudariro iyi
ndoda kutanga nekuti chirongwa chewomen empowerment chatakagara tichikurudzira apa ndopachazofira manje
sei muri kudaro mukoma
sorry
sei muri kudaro
sei ndiri kudaro munhu wamanga maguruma inini ende ane marupi vanozovaijoisi itourayiro pamunjura vaakuda kubviswa ava nevanhu vasingazivikanwi mune mastructures ezanu p f hazvicharevi chinhuba ndinokumbira ndaikumbirisawo paita problem kaproblem kaslight problem but a big problem yekuti mai aya vaakusevenzesa ukweguru hwapresident mugabe kuti zvavanoda handizvo vazvinofanwa kuitwa izvi ndinokutaurirai ini ndinobva kuchikombedzuko ndokumusha kwangu ndanga ndisingasapoti zanu p f ndandisina basa nazvo but pandakatanga kuona treatment iri kupuwa mai mujuru mai mujuru havabvi wekutanga kupara mhosva kana vaine mhosva mai grace havabviwo vafanwa kuita pinpoint kuti munhu ane mhosva uyu mani vari kumbobva nekupi ndanzwa mamwe aitaura kuti inonzi pachingezi zvo zvavana local stand nekutaura zvavari kutaura vava vangotaura vakasemana mugombe murume wavo vari kumba kustate house nokuti kuti vabude pachena vatore zvavari kutaura izvi doinonzi abuse and misuse dai mai mujuru vanga vasiri munhu anozvibata ndokutaurirai nyika inoyo exploda ndinoda kuti mwari avatungamirire chechipiri onai kwatiri kubva macomrades maigara muchitaurirwa vamwe tichizviisa down the drain kuti munhu anonzi jonathan mweuyo haana kunaka uyu ndiyakonzesa zvese izvi
mukoma regis ipapo hatinyanyomukoma regis
vanonzi dokota
hatimukoma regis
because we can't wait ava vamwe takaenda kuchikoro tikafunda tikafundisisa aso tasvika palevo iyoyo you can't attain doctorship une 2 months
haungasvikimukoma regis
unosvika pastage nekusvika kuitira tsvina pamusoro pemutevedzo wemutengo wenyika ndinoda kuti chandoda meseji yandoda kupa kwamuri musaabhusa ukweguru hwapuresidendi mugabe vamugabe vakura hauchakwanisi kana kutaura chinhu
mukadzimukoma regis
dianatara zvakati oti haangogona
mukoma regis
vente munhu anonzi asina chafaindi munofanwa kuzviziva izvozvo chokwadi muno munyika munhu uyu anonzi grace mugabe uyu please vasati putsiwe nyika inoyi takavaya takaona hondei takarumbwa nenzodzi
mukoma regis ngatitaurei
muruma rina
ngatitauranei tipeiwo mukana tipeiwo mukana wekuti titaure nemi mukoma regis hatiwanzokurudzira kuti tiwanikwe tichinyomba zvatisina kuti tiiti isusu ndo zvakaitika pane zvimwe zvamataura izvi aiwa tanzwisisa zvamataura uyezve tiri kunyatsonzwa kuti chokwadi zvakubayai pamwoyo saka tinokutendai kunge manga muri pachirongwa chedu nhasi tomboenda kuna Assis PJ vane mumwe muteereri aiwa mukoma regis maita henyu tombokumisai mbijana tichienda kune vamwe tine vateereri vakamirira vari kutsva pamwoyo sezvamuri kuita izvi tatenda kunge manga muri pachirongwa nhasi
we've got Professor Ngoni Chivizhe who is on the line welcome to our program Professor Ngoni
thank you very much how are you in ESA
we are all good how are you where are you calling from
I'm calling from Harare.
Okay. You've been listening to the program. We're talking about this escalation of words and tension between the most powerful ladies in the ZANU-PF.
That's correct. You know, in the first place, this issue here, the scope is not a women's issue.
Mm-hmm. Yes.
As my other colleague who was speaking here, actually, this is the unparalleled sophistication and intellectual prowess of Professor Moyo. And I should urge all Zimbabweans to be happy because we're now going to have a new political dispensation which is going to turn around even all the problems that we were having here in the country. I've had an opportunity to interact with the professor, and I tell you, in Professor Moyo, we have got a very big asset, unparalleled intellectual prowess, such that even if he goes to a desert, he can bring tons and tons of water from a rock. Now, you see, what is happening here is that the professor discovered that the country cannot continue with the political system that it was following. This is what Mujuru was going to perpetuate anyway. Then what does he do? He goes in there and then works out from within to bring out a new political dispensation. And people should know that the first lady cannot speak without acquiescence or without the agreement of the husband. Remember, they discuss in the sitting room, in the kitchen, or even on bed. They discuss these issues. So you cannot go on and speak all these issues without Mugabe agreeing to it. No, that cannot happen. So the best thing for Mujuru to do is simply to resign with dignity. There is no future for her. Actually, it has now been defined. The future we are now going to follow a new political course, which will actually turn around even this economy. I tell you, a team that will have Jonathan Moyo on its ranks.
Professor Ngoni, we really value your personal opinion in this matter, but we're trying to debate so that other people can also put in their voice. We have two guests on the line, Ms. Marimbe and Ms. Dura. Maybe if you can just respond to what Professor Ngoni is saying. He says this is the markings of a new political dispensation. Go ahead.
It might be a new political dispensation in terms of just us as women redefining the strategy of how sometimes we can be part of formations of political structures, and in the long run, we groom and we become a support system and make things work for these political institutions. Mm-hmm. And at the end of the day, because we are women, when it's time for us to enjoy what we have worked and struggled for, mm-hmm. people begin to fabricate stories, people begin to create a new theater so that the whole country will look at us and judge us as women leaders. Mm-hmm. This country for the past 34 years has been under the male leadership. Mm-hmm. And we have seen women being marginalized, women being given the at least kind of leadership positions. But mm-hmm. surely behind the scenes, they have been running and working hard for their country. So I feel it's unfair to begin to judge another woman who put in her all to this country to begin to say, she can have only resign on dignity or not. It's her choice whether she wants to run, whether mm-hmm. she wants to remain. I think it's an unnecessary pressure that we are giving to a woman who have worked hard for this country. So I think we need to respect beyond being petty and personalizing the struggle for this country. Our struggle now is a struggle for a leadership that listens to its people, mm-hmm. for a leadership that will provide food for its people, for a leadership that will protect us as citizens, that will make it convenient for every Zimbabwean. Tione kuti chokwadi ndechipi chisiri chokwadi ndechipi zvinotiitisa kuti nyika yedu ibudirire ndezvipi tofokasa neizvozvo nokuti iri dambe rokuswera tichaitwa chivaraibve tichiratidzwa kuti kune mukadzi watuka umwe nekuti zvadii zvadii nguva ichifamba zvinotibvisa maziso nekuona chaizvo zviri kuitika kuti nyika ino ichafamba saka isu tiri kuti semadzimai inguva iyayo kuti naivo vanhu vekuzanupiefu vanoimba nziyo kuti changamukai changamukai saka yatova nguva yekuti tichangamuke kuti ehe kunyange tiine madzimai ari muzvigaro madzimai aya ari vulnerable madzimai aya anogona kushandiswa against each other madzimai aya arimo asi varimo a political system ine patriarchy ine dhimoni rokuti varume vachiri kuda kuramba vachitonga nyika inoyi saka vanotoona nepavanogona vagotsvaga matactiki ese ekuti zvinhu zvatingaita kuti madzimai asatombosedera pedyo nekutonga nyika inoyi asi ungava murume kana mukadzi une kodzero
muzvaredura
kuti nyika yedu ienderere mberi.
Aiwa, tinotenda muzvaredura. Tombodzokera kuna Sis PJ vanenge vachiri kuda kumbotaura namukoma Ngoni, Professor Ngoni.
Professor Ngoni, nyizwe kuti uyakhuluma la ngesindebele asilaye umuntu oke wakhuluma ngesindebele. Ngicela uti fahla fahla ngamancane imbono wakho wona lo okhulumayo. Nxa sikhangele okukhulunywa ngunkosazana Dura ukuthi bese thina bese sibona angani njengabesifazane bese sibona ngani indima sesihlawule sekwenela ukuthi sibe lo wesifazana laye ongakhokhela ilizwe leZimbabwe.
Ye, kodwa atheso nxa sikhangela umujuru siyabona ukuthi vangasatshintshe izinto khona pam vayazalendela lokhu kade kuyenzwa lo president umugabe kodwa kungaze kungene ithimu yona leyi eyi la uprofessor Jonathan Moyo lapha kuyasetshenzisa ingqondo sibona ukuthi silungise ilizwe lethu ukuthi abantu bathole umsebenzi izinto zonke zilunge abasemazweni abantu bonke baphenduke. So ngiyokubona kwami khonoko ukuthi hayi lokhu vele asikamukeli asitava amaZimbabwe asisapoti umama asisapoti umama uGrace ngoba usiqondesa kunoto enhle kakhulu. So singabuyele emuva umujuru vele hakula into ezayenza kumele arizayine vele achiye izinto zizihambele.
Hayi kulungile, siyabonga Professor Chivije.
Siyabonga lami, ngiyabonga lami.
I still reiterating the fact that this is a new dispensation and there could arise a new party from ZANU PF which is led by Professor Jonathan Moyo, since he's also a professor, most probably they are on the same side.
Yes, PJ, on that note I will take our listener Makadi Mkoma Bigi.
Makadi,
aiwa tiri wadi muri kupi Mkoma Bigi?
Ndinoi.
Oho, muri kuona sei zviri kuitika izvi?
Ndiri kuona hangu sekuti zviri kuitika izvi. Ndiko kufarara kwakuita ZANU PF. Ukatarisa mai mijuru. Ndiwo wanga vari sumhoda kwakadzi kumusangano weZANU PF. Vamunhu akarwa hondo. Akaiyirwira but mukatarisa izvizvi zvaakuitika ndezvekuti zvaakuda kuita zvigaro zvekusiyirana kusangano weZANU PF. Saka zvinhu zvekuti hazvinhu zvatisingatarisiri kana iwo mukuru wenyika hatifungi kuti zvinhu zvekuti vanozvitambira zvinhu zvakadaro.
Asi munoona pachigadzirika sei, tinoona nhasi mai Mugabe vatoti ivo aiwa amai Mujuru ngavasiye basa uyezve ndo vari kuita iye yatingati functionalism.
Hazvigoni, ivo ndo vakutokonzeresera functionalism yakanyanyisa muZANU PF. Mukatarisa ndosaka tototi ivo ndo vakutokuparadza ZANU PF zvakanyanyisa. Ndivakutokonzeresera functionalism yakanyanyisa. Saka ivo havazvikwanisi kuti vangati mainduru asiye basa. Vanhu ndo vanotaura, ndo vanodecide.
Aiwa, tinokutendai Mukoma Bigi. PJ, our listener Biggie here is also reiterating what most of the callers are saying, that yes. This is a divisive situation in Zimbabwe right now. It's very explosive.
Which is not needed.
It's like diverting attention from the real issues. And he feels that Mai Mujuru shouldn't heed the call for her to resign because she has been there for the past 34 years. She was fighting for a cause. She is a liberation war hero. So he's for Mai Mujuru, while our professor there said he is looking at a new political dispensation.
So yeah, most women are actually saying, much as we don't support the political philosophies of ZANU PF, but as women, we are all behind. Mrs. Mujuru.
PJ, I think we'll just wrap it up for now.
For
as
now,
you
yes,
can
as
tell.
We transition to the web, Tichi Woneka, si Valelisa, abalaleli bethu, abaku radio, siti asihlanganeni esigabeni esilandelayo. Kodwa nxa lingalisukuba lisithole ebulenjini asihlanganeni ngeviki elizayo.
to our guests, Ms. Salidura and Ms. Simbiso Marimbe. Please stay on the line as we transition to the web. And you can find us on www.voazimbabwe.com. And for our radio listeners, migrate to the internet on www.voazimbabwe.com. This is Marvelous Mhlanga Nyahuye. Tosangana zvakare muchikamu chedu chinotevera. Kana tiine vamwe vateereri vatinavo,